Manera kana kwa vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudza ichipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyango zwa yuzi izu. Zala kwa lari, kunanga pembera utuwa na ite. Asimone rangu ndo kuti, kwa kutemo, hapasitina maminista, wapu wa edu wa suoni.
Vapo mangwana, vanoti, va mnangagwa, varu utarisirwa kudoma, darirawore makurukota, shondorino uya. Chikwata che FC Platinum chosimudza mukombe wekaso Premier Soccer League. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki veZANU-PF Youth League vakudza ichipanga navaInnocent Hamandishe vamiswa pamberi pedare reMeja Street muHarare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, tsoenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uye uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa 15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madho pamwe nemawindo epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano weZANU-PF zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive kurukota rezvimatunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumizwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEdmonia Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuZimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa 15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa 15 apo mauto akazivisa kuti ainge ari kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti mataredzi mosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita madira ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburiswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi umwe chete navachombo. VaInnocent Hamandishe vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU-PF avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto General Constantino Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. vahamandishe vachatongwa vachibva kuremand gweta ravahamandishe vaemmanuel samundombe vaudza dare kuti vahamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba asi muchuchusi vaedmond nyazamba vati vahamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo vasamundombe vati zviri pachena kuti vahamandishe vakasungwa svondo rapfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva mutongi vahosaya mujaya vapa mutongo wekuti vahamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vahamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura mune imwewo nyaya vaimbo vemunyori wevechidiki muzano pf vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeborodel nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaak-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto general chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende vaudzawo dare kuti vasevhia kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaignatius chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavajonathan mumwe nekwavo kwainge kwaridzwa pfuti pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaitisisa paborodel police station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
mashoko atiyango tambira anoti vachombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemusi wemuvhuro kuti dare rizeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya mukuziya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi paul mangwana
by next week maybe kunana tuesday wednesday tinyangozva nyuzi izvi zvava kwavari hakuna angapembera kuti vanoitei asi maonero angu ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva pavaitwa sionini nokuti vanga varipo vanga vane mandeti yemutungamiri anga aripo pakutorevawo kuti pave nehurumende yavanotonga nayo vaminista vafanira kusarudzwa nokukasika handipo kuti ingasika chitatu vasati vaita basa
vamangwana ko vamaonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transition authority pakamirirwa sarudzo munoti kudi kwavari
izvozvo zviri kunze kwemutemo nokuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiri anga aripo akabva pato ranga richitonga nemutungamiriri iwoyo rosarudza anomutsiva roenderera mberi nokutonga saka kana kudai crisis government neima kutoreva kuti takurasisa constitution yatakawirirana saka hazvigoni izvozvo kana vangoitavo mutsaro runogwavo kutavanongosarudzawo panosarudza maministers 102 from the opposition norunogwavo asina kumanikidzwa nomunhu
mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muzanu pf vamunyaradzi paul mangwana vari parunare muHarare mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vajoi mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri
vazulu nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumawhatsapp pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvimu musangano wavo wezanu pf kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anopikisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende but zvinozotutsirwa pfungwa idzozvo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa adzinenge dzichikwanisa kuita kuti vavabatire ndo chekutanga ichocho pfungwa dziripo asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo wezanupf vavanga vachishanda navo vari Lacoste vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vakavapatsira kuti vange vari pavasvika apapa saka vamunangagwa zvakare vanogona kusaurirana nevamwe vavo muzanupf panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano nyanyanya vanenge vasiri zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo
Asi nenguva yasarai munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika
vazulu kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota kunyangwe vakanzi ndivana godobori kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kufanira kunge dzichiitwa hapana chikiribidi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vajoy mabenge vari parunare muharare Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyadze zveupfumi tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvino
Hazvino chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro Ndezvo tinoda kuzvikudza nokuti asizvo zvatofa kutora for granted zvoda kutenda mwari zvikurusa naizvozvo. Ingati economy yanga isina perform, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika. Saka izvo zvoda kuti zvigadziriswe zvese izvozvo nokurumidza. Saka chokutanga tanga panyaya yebudget yepolicy inoda kuitwa. Pava kutanga patiraswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumutemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatoti maforeign investors asauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuya kuzoinvesta kana vakazoinvesta muzimbabwe mari dzavo hapana anovadyira vanodzokera napo zvobatsira nyika saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa kozoti kechipiri hurumende itsva iri yapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei iyo zvofanwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu Civil Servants Reform Program. Inoita kuti tive ne lean and efficient civil service. Inenge ichideliver service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofa kuti zvibude nezvitaurwa as a pronouncement ye law inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumatiu zvinhu zvese zvofanwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa nokuti vakakurumidza pakaindrodyuswa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvazvobatsira saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi kouya kechina maindigenization act indigenization act yedu yakachiridzira vanhu vokuinvesta muzimbabwe iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu fanika vanhu vanga vaida kuuya kuzoinvesta kunigeria uya the richest man in africa iye zvino ngaado ingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta
asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi chimbi nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo
ndo zvavanotofanirwa kutoita ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya ngavachaisa polisi inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese chero vanoda kuya kuzoinvesta muzimbabwe vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwe vamhanye vauye kuzimbabwe
muteedzeri wemutungamiri wesangano reCZI vaKalisto Jokonya vari parunare muharare Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vamilton shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombe kombe erwizi tokwe mukosi
kupinda kwavamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatifiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera isu tichibviswa kwatakanga tiri netokwe mukosi iproject inotarisana nenyika iproject inoita kuti nyika ibudirire saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF mubatanidzwa wamapato saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inazvo inawo urongwa hwekuti ibudirire kana kuri kubudirira nokuti tichitaurirwa isu tainzi tinofanira kuva nemadiridziro tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka saka kana vamunangagwa zvavavapo sapuresidendi wedu vanyuwani vakangotevedzera muzvifungo izvozvo kana kupfuurikidza ndifunga zvingangotiitira zvakanaka saka tinongovatambira sezavari tinovatambira sapuresidendi wedu hatina datakarerekera pari zvino
asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino
dai tatava nemaofa leta ndopataiti taakugara takasununguka chinoita kudaro ndechekuti kune vamwe vanhu vanemari dzavo ndiri kutaura ndakatarisana nesection c d nee kune vamwe vanhu vanemari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho ndisingatauri vanhu vari kumahectors c d nee havakusi kukwanisa kusinga mabhoho nekuti havazivi ramangwana saka zvatiri kungofunga ndezvekuti purezidendi vanyuwani vavapava vamunangagwa pamwe vachaita kuti votuma delegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu
ko mari maamati mapedza kupiwa here dzemuripo
mari hatisati tapedza kupiwa vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%
avo vanga vari mugari wekuchingwizi vamilton shumba vari parunare kuchingwizi kumasvingo iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochifakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoita bhizimisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizimisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Nonzi Mabel Machabunga Butler, ndiri director and creator Wetapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015, Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skin care, ndinoita maererano neganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products in my body treatments like sugaring body removal anoshandiswa kuma spas nemuzvikoro muno muAmerica.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Zvizvarwa zvekuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira maproducts edu nekuti dambudziko hombe ratiri kuona kwatiri maproducts anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya panga pasina maproducts anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso ichisiya ganda remunhu ratsika zvakanaka.
tinoona muri pama Zimbabwe achiva zvaona zvinhu zvakadai zvakakosha sei kunemi munoita zvemabhizinesi.
Zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinosimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yaupita, kana uve munyika mako vakukwanisa kurekognize zvauri kuita. Zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaunda yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti mufunge business iroro
femini? Risking care, inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin. Ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanisi kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market aitaketa for powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nemachemist andakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iye ingiri kutaketa for ganda redu. Not only isusu maZimbabweans chete, but vanhu vese vane ganda dema. MaAfrican Americans kabati ndichinyanya kuitira vekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samuzvina business?
Ndine vanasikana vairi, saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo. Ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu aya, hazvizo kuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezve skin, ndezve makeup, ndezve kumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita. Zvisingori basa rekuti unoda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuudzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare zvokuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Rezimu Rights vaokei Machisa. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaMachisa. Tinouchingamidza nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takananga nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa anovachorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa mumigwagwa umu haasi kuwanika?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe, yokuti kana uchifamba nemotokari kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudrive, zvotoita sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashoma nene apfuura migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo, nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhumwe dzedu zvisina mhumo. Vanga vachipinda kunotidira izvo zvidiki diki zvatati nazvo. Munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petrol motikari make, pamwe anotsara nemari yetoge. Anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yanda ndichifanira kumupa yetoge, ndodzokera hangu rwendo rwehaushai budiriri.
Saka kushaikwa kwemapurisa mumigwagwa uku vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvokuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Murewa, munoziva zviri kuitika muZimbabwe hakusi kunyeyanaba. Masoja ndiwo achamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvino. Saka tisaite zvekureverana nemachita sokuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no ini chimbo mira ikunetsana nemhuri yeZimbabwe. Chimbo gadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita yenyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZimrights Volkei Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusemina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Vandu Rovers 0. Harare City 1, Haumine 0. Highlanders 1, Capes United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda mumakwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVandu Rovers.
Nanzonere kurira Tepia pano watakundo kushira
Watakundo
kushira Tia nuwafunga mira Tia nuwafunga unatichene seranzira
Kene zanzira
Hajitetembe nyama
Ayo
Sunotetemba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mwafungo nilira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Munotipuzire Napanuruwa tamo Munotipuzire Yakunga zimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarima
setateyarima
ndanzomere kurira tesiya pano watakunofushira
watakunofushira
ndiani watungamira ndiani wafunga unatichenesera nzira
chendesa nzira
hatitizimbe nyama
aiwa
tunotizimba pakatipe hana
pakatipe hana
chokuita apana
apana
kungomira mere ya mangwana
mere ya mangwana
Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nhau zvakare.
Gurukota rezve mari va Ignatius Chombo nava Kudzai Chipanga nava Innocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi. Vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino. Tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzesi isindebele.
Sokuyisika desendaba ku VOA Ndebele.
Mkela Studio 7 Mwamgqibelo mhlaka 25 Lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa emthethwandaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokho?
Njengoba evele ngomntwezana uPierre, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezami ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha indlela yesintu, wakha ilizwe lethu olusiye phambili?
Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu yalo mnyaka kusigaba se-Castle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eletshapungu nge-2-0 namhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ke waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo onguye umphathi ntambo wezemali umiswe phambi komthethwandaba we-Magistrate Court eHarare lamhlanje. Watshela umanje ukuthi wabotshwa mhla ngolwesithathu lweviki edluleyo ngabantu ababehlome begqoke impahla yebutho. UChombo othi akazange achawe njalo wavunyelwa ukubona labo dokotela bakhe uthi ucabangela ukuthi ucathangelwa nguZulu ukuthi ukuqhuku lezano PFL 2G40 elasekela unkosikazi Grace Mgabe. Umanji udlulisele phambili langa lokuzwa isicelo sokuthi uChombo ahlawuliswe na imali yesibambiso ibail ngomvulo. Umezi Visigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 Lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango aphakathi endlini kunye lamafasitele basebemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla lezanupf kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathi ntambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UChombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umthutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uChombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso, i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale ukuba avalelwe kuze kuyefika mhla ka-8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uChombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uChombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka-15 Lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla lezanupf abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Kudzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanje unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe uMnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amazwe yangentshonalanga abikwa esamukela umongameli omutsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Elebhilitane libikwa lisithi lilindele ngabomvu ukuthi liphathise eleZimbabwe. Sixoxe lengcwethi ecumula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyaloba kathi sivele ngiloba i-article yami yani vele ngiloba ngenesonto. Ngiyachasisa mina ukuthi uzanikwa ithuba lokuthi asuthise lokhu ade khuluma ngakho okwe-democracy lo mnotho. Kodwa inkinga ukuthi njengoba evele ngomuntu ezana uPF, kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezanu ukukhetha abantu abangakucela umsebenzi wokuwakha ilizwe lethu nokuthi siye phambili.
Manje nxa ukhangele okade kusenzakala kubandla leZANU PF lapho esibone uMnumzana Mnangagwa ethwaliswe nzima, ubona ungani lokhu kumenze abe losekelo yini ebantwini kakhulu abasekeli beZANU PF?
Uma zinandelela ukuthi usekelo abelalo lusekelo kaningi oluqondane loZulu obovele ezonda umgabe leZANU PF. Abaningi abakhona engingaqala ngokuthi bayathokoza ukuthi kube lethuba lokukhipha umgabe, kodwa lokhu akuthi ukuthi bathokozela yena uMnangagwa. Bazamthokozi kanxa engakwanisa ukuthi ayenze izinto ezehlula umgabe. Kula bantu abekabakwiZANU PF ababevele bele ngqondo eziqondileyo, ababevele bekhanya bekhuluma izinto ezengqondo kodwa bethehluleka kwenza izinto abafuna ukuzenza ngoba ukhulu wayekezincindezela. Ngibona ngathi mina angazazi ize usekelo labantu bakhona abanjengaboreka ukonde labantu into program yakhe ingaya phambili.
Kodwa siyabona ukubana kuZANU PF bekulokhu kusiba labaphathi ntambo abaphosa ukufana iminyaka yonke. Umbona uMnangagwa ezakhetha abatsha yini esingakaze sibabone bekuhulumende?
Yinkinga yakhona le yitsho mfowethu ukuthi engaze akhiphe singathi ngesikhiwa i-DA ne-DNA egazini lakhe, uzefanele akhangele ngaphandle kotango, ngaphandle kwelacoste, ngoba abantu abaningi abelacoste bebengaba abantu abavele bekwiZANU PF. Uyafanele asebenze lama-technocrats, abantu abaziyo into ezihambelana lokulotho welizwe. Engaze abelokhu ebhodisa uba iZANU PF khonapha okwesayini konkhayamoyo ophoma ngibona open pop. Uyagcina sekufana nomgabe ukuthi uzama nje ukuthi achaze abangane bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli omutsha welizwe leZimbabwe kwamukelwe ngendlela ezitshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitani. Okuningi asikuzweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekhuluma labanye abaseLondon.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kunoba nje cathangelwa ukuthule sandla sokubulala abantu ngesikhathi sekukurawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla leZaphu emathweleni leMidlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ukungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK and kungijabulise kakhulu ukuthi ngizwe umongameli ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele lilungiswe kuncengwe la makiwa zincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathisisiza la sasingazohlala la sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma wakhe, hayi mina labami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba umnangaga uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela siyakuthokozelela lokho okwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibophe ezami lubhekisa amabombo wamanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye ababuleweyo laye ube lesandla kukho okudiliziweyo laye lesandla kukho okutshintshiweyo laye ulesandla kukho.
Unkosazana Thokonare ukhanya engelaqiniso ukuthi uzakwenzani loba enesifiso sokubuyela ekhaya.
Ekhaya singahamba but asijahanga ngoba asikaziboni ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyatshintsha zisiyanga.
Umongameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe esebhilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bengabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana ngezombusazwe njengenjwayelo ngesikhathi sokhetho kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Kukhona bathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo bamboni ivumela ubudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngimele ngeStudio 7 London ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Sibanda. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Gipite e-Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa icatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abantu abafileyo abangamachumi amabili lasikhombisa ngabantwana. Siphetheke indaba zethu zakwamanye amazwe ngaseYemen. Indizamtshina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifike esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kuhlelo kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphephele. Ngolwesithathu iviki edluleyo amasosha angene ngamandla eZBC bavala bona umsakazo basebefaka imbiko yabo besazisa uZulu ukubana sebethethe intambo zombuso. Kusukusela lelo langa bekulokhu kudlalwa ingoma ezahlatshelwa ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezandla. Lokhu sokucunule abavela ababesilwa bekucele leZebra bona abathi ingoma zabo kazitshaywa. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ibutho leZimbabwe liphume kumabonakude weZBC bethatha intambo zokuqondisa owenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabukakusa kuviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Ngolwesithathu ibutho leZimbabwe lithatha intambo lahle laguqula inhlelo baqala ukutshaya ingoma zenkululeko zebutho lezandla ingoma zebutho leZebra kazitshaywa. Abantu sebesole lesi senzo bethi ibutho lilungisani uma liza kwehluleka ukulinganisa ukutshaya ingoma zamabutho onke alwela ilizwe. Inhlelo seziqhubekela phambili njengenhlala yenza kodwa ukuphuma kwengoma zenkululeko zebutho lezandla kuqhubekela phambili zikhala kumabonakude nakumisakazo. olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi akulusizi ukuthi ibutho lalo seliqhuba inketha bechabi ekuqhubeni inhlelo kumabonakudela kumisakazo.
Kulusizi ngoba bekukhangelela ukuthi kuhlabe zonke ingoma zombuto yombili ezezipra lezizanla ukuze kunikeze i-confidence kulabo abantu abakhangeleyo ukuthi into lezi ziyabambanisa, ngoba kuba nzima ukuthi kathesa abantu ababekumbuto wezipra uma bebona kusenza into zezandla bezibonela kube yingxenye. Kuphakanyiswa kakhulu imlando yezandla, kungaphakanyiswa yombili, bazibona bengelasabelo bona. So bekukuhle ukuthi kule i-transition kutshengisa ukuthi kule mbutho yombili yonke yadlala umlando.
Indodana kaMuyi owayengumsekeli kamongameli uJoshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, laye uvumelane lomnumzana Fuzwayo ethi okunye okumdanisayo yikuba kukho konke lokhu okwenzakalayo akunandaba ekhuluma ngesivumelwano se-Unity Accord. Ethi lokungatshaywa kwengoma zezipra kunomutsho ohlukuluza imimoya yabaningi.
Ingoma zombangazo ezomzabalazo izilogani abekutshengiswa lapha e-TV ZBC isayidi lezipra lezaphu akucacanga, akukhithwanga kangako e-TV. Njalo nxa sibeka abakhokheli abayibo ababephambili kwezokukhulula ilizwe, abayibo ababebakhulu, ubaba uJoshua uMafukufuku umdala kavezanga kangako ngalesi sikhathi nxa sokukhitshwa izinto laphana e-TV.
Unkosikazi Abigail Mupambi usole lesi senzo ethi kuqakathekile ukuthi ingoma zikhale ngokufananayo.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi ukungabi balance mhlawumbe owezingoma zethu ikakhulu ezeliberation struggle ku-ZBC kathesi singathi i-omission. Angaza ke ngithi mina i-deliberate ngoba it's too soon for that. But kuqakathekile ukuthi vele sihle make sure ukuthi siyafaka singathi i-recommendations ukuthi ingoma lezo ziphume zibalanced ukuze sizithengisele i-view balanced, just like the efforts which were balanced.
Osakhulayo undodana Moyo yena uthe kuyadanisa okwenzakalayo ngesikhathi lona ibutho lisithi liqondisa indlela, kodwa ingoma zenkululeko zebutho lezipra kazizwakali emsakazweni lakumabonakude.
Kuyasidanisa lokhu okwenzakalayo ngesikhathi ilizwe lime manzonzo ukuthi kuzwakala ingxenye yolunye uhlangothi luyilo olukhunjulwayo olukhunjuzwa abantu beZimbabwe, kukanti ke lezipra yadlala indima enkulu kakhulu ekuletheni ilizwe leli. Njalo kuyadanisa ukuthi izipra eyayikhomandwa nguJoshua Nkomo esimbiza namhlanje sithi Father Zimbabwe kodwa kayiqanjwa, kutshengisa ukuthi lokhu sithi Father Zimbabwe kuzinyembezi zengwenya nje kuphela.
Ibutho lokhe libusa kodwa uhulumende usekhuphe imibiko ethi uzulu lezisebenzi zikahulumende aziqhubeke zisebenza njengenhlala yenza. Kuthi umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga laye usekhuphe imibiko ethi lokhe belungisa okungahambi kuhle ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy, lapho abantu labo bathe bakhangelele ukuba ukusebenza kwezemisakazo lakumabonakude kuzalunga loba nje ngesikhathi sisiya emoyeni bekungela nguquko. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo. Wayengumlweli wempi yenkululeko kubutho lezipra unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, ngokuthi wangena njani empini. uMamoyo uqala ngokuchasisa ngemizamo yokuthi ababekubutho lezipra bethole uncedo kuhulumende.
Aba
abantu abangani sisesele problem labo yilabo kuthiwa ngama recruiters umunye abanye abaphuma phandle abangazange bevetwa abangazange bethini uyabona umuntu wonke othiye umuzi wangibo ephuma phandle kumele ethole something and njalo labantwana abanye abangelabazali abafelwa ngabazali khona ngani akula nto abayitholayo akulani akulani ya that's why bekhiphe ubaba uthinga ngoba bese benanzelele ukuthi akula muntu olahla abantu bakibo wayesenanzelele ngoba wayesekhuluma ngokuthi kumele kube le vetting kumele kube lani so baxoxe khona ukuthi ngaba le vetting amasela akhona ngale azatshontshani ngoba imali yabisisiye ebantwini uyabona i-struggle is not that ususiwine someday njengesikhuluma so uyabona for example uyazi ukukopa sometimes kuyapasisa singakopha into e-South Africa ogogo bayahola lapha ama-pensioneer akaholi uyabhala ukuthi you're a pensioneer but you get nothing uyabona yizi izinto ezenza ukuthi abangamzwisisi
lingasithi fahlafahla njengamafitshane ukuthi lajoyina njani impi lalinganani
mina impi ngahamba ngo-75 bengilabo 12, 13, 14 khonapho bengisesemncane vele ngiyivele lami liqala ukuphuma uyalibona sasuka lapho saya eBotswana suka eBotswana saya eZambia eZambia safika satrenwa sasaqala savula i-camp eMombeshi then eMombeshi kwaba langani kuthiwa sekumele kube le unit yethu ayizipho ehlanganisa amabutho ezaphu and amazanda sayahlanganiswa eMgagawu eTanzania salwa thina lamazanda amasiprenzala thesa silwile basifuqa thina saya kwenye ikhempi yethu ekazanya khona ngale ethiwa yimorogoro lapho engaqedela khona i-training yami 6 months ake ngaqalisa afresh 6 months kuthithi ngiyenze 12 months ngoba ngale 3 months lapha 3 months ngale 6 it's 12 angithi then after that sakhethwa as commanders ama-structor sayotrainisa imombeshi ebilamankazana ikhempi le ibiyithwele 600 ikhedas angithi so satrainwa khona ngale thina singama-instructors so ngiwu-structor ngiyaphiwa i-position as a company commander and wathi sinjalo nje sitrainisa yonke into wonke ubopho physically yonke wawungena ilokuzena esingayifundisiyo ilesson esingayifundisiyo suka lapho satshintsha sayoba kuthasisti camp ethiwa yi-VC sincedise ukuthi laba abafuna ukuyatrainwa emgoshi besibancedise ukuthi hhayi lo angakwanisa lo unjani lo u-right lo hhayi ngani kaphilanga lo unjani njani ngoba bafika abanye abangaphilanga ngenxa yesikhathi lesana esikhathini ithi abantu bebebaleka lapha bebalekela ukubulawa sathi kunjalo kwabo kwaze kwaba lesizana ekafuwe abatraineli i-typing konke lamanye ama-subject nje okusebenza ngapha ekhaya ama-teacher lani khonapho ekhambe ten commander khonapho lo gogo wawuthiwa inyamurowa okokuthi nxa usimithi ngabo waye wabona nga wasibulala laye angithi unkulunkulu wasivikela sasizabuye ekhaya asiselancedo asisancedwa asisayenziwani abantwana kabafundanga nxa usithi ubhalise ukuthi wabafundiswa mahhala akubhadalwa baphuma abantwana kubuhlungu lo
bakhona yini abaphumelelayo
lo ungathengisanga awuphumelelanga nxa ngumuntu wezapha umuntu wezibhura awuphumelelanga lo awasala khona wayeuyisigili sokusetshenziswa then bona besiya phambili ngoba ungakhangela umuntu ongayangempini uzuhawukela ukuthi bathi bengisiya nga bahlezi abantu bahlezi abantu ngapha kulobusela ngapha kwenzakalani ungaze ukhuluma uncedi ngalutho
sasa yezimbabwe liyibone njani sephumile umongameli Robert Mugabe lo mkakhe
uza-ke ephumulelayo uzabuza mbona sizaliselebrata layo ukuthi athakathi lincedile ukuthi lingikhiphe la ngoba kakunanzelela ukuthi uyabe sephumulile ukukuzwa lokhu lalokhu lalokhu lokuwonakelelo okulungileyo
leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa impi yenkululeko unkosikazi Tariso Phiri umamoyo yena oyisiphathamandla sebandla lezapho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
hayi siyabonga sithandekile ube lobusuku obuhle
kwezemidlalo sichayela ihlombe iqembu le FC Platinum ngoba yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCasalaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eLetshapungu nge-2-0 lamhlanje emini. Sizezwa njalo kuJoseph Njanji ukuthi ngawaphi amaqembu asuke kusigaba lesi.
Abashoshele iqembu lesi Platinum Murodi elichinyengetire no Ali Sadiki njalo leli qembu libe ngela kuqala eliphuma ngaphandle kwamadolobha amakhulu iHarare lakoBulawayo ukuphakamisa inkezo ye-PSL selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Phambilini bokunqoba kweqembu lesi Platinum wanamhla iqembu leSt Paul's Musami yilo elake lathatha lesi sicoco ngomnyaka ka-1966. Iqembu lesi Platinum liqede lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lambili ngemva kwemidlalo engamashumi amathathu lane kuthi endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe elijikenini ye-1 kanya njalo liphutshe imidlalo yalo nyaka lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa. Kusenjalo amaqembu abalisa elewange leHarare City walandele eletsholotsho leLebantu Rovers ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngemva kokuba ephutshe imidlalo esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu leWange linqotshwe ngeleZPC Caribe nge-2-0 okutsho ukuba liqede lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo ngamashumi lesikhombisa. Abafana beHarare City bona banqobe abeHowmine ye-1 kanya baba nemiklomelo engamashumi amathathu lathi bamnembili kodwa behluleke ukusinda ngoba eleBulawayo City iqembu ebelihlezi phezu kwabo phambilini kwemidlalo yanamhla linqobe leBantu Rovers nge-5 kanya lakhuphula inani lemiklomelo yalo yakumashumi amathathu lathi bamnemunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje iqembu le-Highlanders libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Cape United emagomeni eleShapane Mine linqobe leYada nge-2 kanya eMaglas. Iqembu letsholotsho libe ngujikilobhanqa lele Black Rhinos nge-0-0 kuthi elenkeze Platinum Stars lalo libe ngujikilobhanqa lele Triangle kungela elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ingoma emnandi isigqibela uhlelo uzani qumanini singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa emthethweni ndaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokho? Njalo ke iqembu lomdlalo wenguqu LAFC Platinum yilo intshanju zalonyaka kusigaba se PSL silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelaye.